Sarudzo dzedu dziri kufamba zvakanaka kune mamwe maprovinces. Zvakare tine mamwe maprovinces nemamwe madistrict asangana nemachallenges nekuda kwemvura iri kunaya. Saka nekuda kwaizvozvo, sekutaura kwakaita mutauriri wemusangano nezuro vachinamasa, dzimwe nzvimbo dzakanganiswa nekunaya kuri kuita mvura, nokudaro vanhu vakakundikana kuti vabude mudzimba vauye vavhote. Kunyangwe naivo vavhoterwi vacho vakatokundikanawo kune dzimwe nzvimbo. Ndo challenge yatakasangana nayo, kumwe kwacho zvikova nenzizi dzanga dzichidira. Saka nokudaro kuti vanhu vaende panzvimbo dzavanozivhotera zvakaita machallenges izvozvo. Naizvozvo vakuru vemusangano vakaona zvakakodzera kuti nezuva ranhasi kusarudzo idzi dzinge dzichienderera mberi kusina kupera kuvhotwa kuchinge kuchiitiwa nhasi, kumwe zvakare kuchaitiwa nemande, zvichienderana nokuti vakuru vari kumaprovinces ikoko vanenge vaona kuti zvakakodzera ndezvipi.
Tingatarisira riini kunzwa zvinenge zvabuda musarudzo idzi?
Sarudzo maresults acho muchange muchipiwa maresults achange achiananunzwa kucommand center kunova kuzanu PF headquarters. Iko kuchange muchidanwa muchiudziwa vezvematorerwe nhau kuti zvakabuda ndezvipi tichikudzai maresults. Saka so far maresults iwayo uye zvekare kana achinge abuda, they are subject to endorsement by leadership after all challenges or complaints have been exhausted, if there are any. But so far, hatina macomplaints atati tasangana nawo. It's just a question of procedure. Kuti zvinhu zvakadaro zviitiwe. Asi kuzhinji tinongoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka.
Tiri kunzwa kuti vamupofu vari muchipatara icho kwadi here?
The secretary for administration of the party, Dr. Obed Mupofu, havana kuhospitaliziwa as it stands. He is in isolation kumba kwavo. Muno muHarare awaiting to see how his recovery is developing. Havana kuvasi muchipatara, vari kurikafa vari kumba kwavo in isolation.